Mhlangano uyu vashidza mushanga mhlangano wakanaka zvikuru mumagare mubulawayo uri kunangana nenyaya dzedevelopment mubulawayo nenyaya dzedevelopment devolution uri kunangana nemama problems anoafekta vagare vemubulawayo saka vane pauya vamiririri kubva kucity council anova ndedeputy meya Tinashe Kambarani pana MP Bulawayo Central Honorable Nicola Watson tina economist Baladuyo tina mutauri zvakare kubva kubato rezapo ari zvakare resident inogara mubulawayo saka ndizvo zvange zvashedzura musangano ende kune vavo vakawanda vavauya kubva kumaorganizations akasiyana siyana vari mukati nechaonga vachikudiscus vari kudiscasa zvese zvine chekuita nemagariro avanhu muburuwayo
semaonero enyuwo mukoma takunda zvakakosha zvakadini kuti vevoice of america studio 7 vaite hurukuro dzakadai nevagari
zvakakosha zvikuru ndava nyaya zhinji dzinoitika munharaunda especially muno mubulawayo nematebhereland hadzinyanyi kuzikanwa hadzinyanyi kubudiswa tichitarisana nenyaya yemasaisai yedu mamiro akaita kuti zvebhisi dzimwe nyaya hadzinyanyi kutaurwa nezvadzo mapepanhu awatinawo anokondrolewa nehurumende dzimwe nyaya hadzinyanyi kutaurwa nezvadzo saka kuchema nekunyunyuta kwavanhu kune kuchingori mukati memwoyo yavo vanenge vasina pekuzvitaurira zvinozoita kuti imwe nguva idzi panozosangana vanhu vakutanga kutaura nyaya idzi panopedzisira pachizobuda nedzimwe nyaya pamwe dzimwe dzisiri paajenda nenyaya yekuti zvine zvauya vanhu vawana pakumukana wekuti vataure nyuntu dzavo dzose saka zvinhu zvakakosha zvikuru tinonyanya kutenda sere kune zvinhu zvaitwa nevoice of america
imiwo ndaachinzwa kuti manga muchida kumbotaura nhunawo dzenyu mazokwanisa here
ndakwanisa kunge ndichitaura ndikapawo muono wangu maererano nezvinhu zvazvichitaurika ipapo ende ndinofara zvikuru kuti ndakwanisa kuzvitaura zvikakwanisa kuwana vanhu vano vachizviteerera vachizokwanisa kuzozobudisawo panze kuti vanhu vanzwe magariro atakaita nezvichemo zvatinge tinazvo mumubulawayo
aiwa tinotenda zvikuru mukoma Takunda Madzana nekupinda murongwa chedu chanhasi tinotenda zvikuru tichivimba kuti tichakubatai zvakare mune zvimwe zvirongwa
hai tinotenda maita basa zvikuru.